Vebato remaRepublicans kuWisconsin kwavakaita musangano wekusarudza achavatungamirira musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Republican Convention vakange vatoziva kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vakange vokurudzirwa nevakawanda kubuda mudariro vachinzi vakwegura. Saka pavakazivisa kuti havachakwikwidzi, vamwe vange vakatozvitarisira nekugadzirira. Vakabva vatotanga kuvashora mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vavhotere vaTrump.
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Ukano chinetseka kuti seva Joe Biden vakatadza kugadzirisa dambudziko rekunopinda nevanhu kumaborder. Ziva kuti amai Harris vaishanda navo.
Kuzvishambadzira uku munongedzo wechamupidigori choitwa nemaRepublicans kubva kuna vaBiden kuenda kuna amai Harris kuda kuvazora madhaka panyaya yekupinda muAmerica zvisiri pamutemo kuri kuitwa nevanhu vakawanda. Asi mukutanga kutsvaga rutsigiro semunhu achamirira bato remaDemocrats kunyange vasati vasarudzwa nebato iri zviri pamutemo, amai Harris vakatorodza makano kupindura kushorwa kwavari kuitwa uku vachiyeuchidza vavhoti basa vakabata vari muchuchisi uye gweta guru redunhu reCalifornia.
California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ndave nenguva yakareba zvikuru ndichishanda kugadzirisa dambudziko iri. Muno asina hanya nekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika paBrookings Institution vaDarrell West vanoti amai Harris vari kupinda musarudzo yange yakatungamirwa kare navaTrump.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that
have been in the way. Vakasimba matunhu akatarisa Pennsylvania, Michigan, ne Wisconsin.
Kupinda kwemunhu mutsva mudariro achikwikwidzana navo kunorevawo kuti vanenge vomutsvagira zita rokumunyomba.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ndinomuti Kamala wekungoseka zvisina maturo. Makambomuona achiseka? Anoita seasina kukwana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Mina Bose anodzidzisa paHofstra University anoti maRepublicans ari kufunga kuti anokunda chero munhu asarudzwa kumiririra maDemocrat. Vati
clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Zviri pachena kuti vaTrump nechikwata chavo vaifunga kuti zviri nyore kukunda mutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vane muonero mumwe chete pamutevedzeri wavo amai Harris.
Asi kubuda mudariro kwavaBiden kwave kureva kuti maRepublicans ave kufanira kuchinja kutsvaga rutsigiro kwavange vachiita.
There's a kind of after recast the whole thrust of their campaign was which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country.
Asi ndinoziva kuti vari kurodzera amai Harris mapfumo. Vachataura kuti vanobva kuCalifornia, uko kunongobvumidzwa kuitwa zvose zvose.
Mutevedzeri vaTrump vaDJ Vance ndivo vari kutungamira urongwa hwekushora amai Harris navaBiden vachiti zvirongwa zvavo zvakakundikana.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris.
Nyika yedu yakaremedzwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu nemutungamiri wenyika asingakwanise kuita basa rake, uye zvose izvi zviri kukonzerwa naamai Kamala Harris nebato ravo remaDemocrats vaitinyepera kuti vaBiden vanokwanisa kutungamira.
Amai Harris vanoti vavhoti vane mukano wekusarudza pakati pemuono wavo newavaTrump pane remangwana renyika.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law? Or a country of chaos, fear, and hate?
Tinoda here kugara munyika ine rusununguko, nhasi tine ngoni uye inotevedzera mitemo kana kuti munyika isina kugadzikana ine kutya neruvengo zvakanakira nguva ino ndezvekuti tine simba rekupindura mivhunzo iyi simba iri riri muvanhu
ongororo dzakaitwa kubva vaBiden zvavabuda mudariro dzinoratidza kuti amai Harris vari kuvhara mukaha mukuru wange uri pakati pavo navaTrump panyaya yekuti ndiani ane rutsigiro rwakakura nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns VOA News maiverengerwa neni Evans Azininga VOA Studio 7